Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingai chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri chikumi 13, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Academy ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Our people's vote should be a resounding rejection of the machinations of our
voti yedu inofanirwa kuva nemutsindo wekuramba mabasa evavengi vedu nevanovatevera.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti vavengi venyika ndovari kukanganisa upfumi.
Maoko aripo aya anovhinza. Mukatarisa muromo iripo yei akakura zvikuru, madyira ayo inokokota gapu zvekuti upfumi hwenyika hwaparara.
Asi vanopikisa vanoti kutadza kutungamira neuori ndozvakanda nyika mumukanwa mamupere. Vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump votarisirwa kumiswa pamberi pedare nhasi vachipomerwa mhosva dzekufukura hapwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vari mutungamiri webato riri kutonga reZANU PF vaEmerson Mnangagwa vari kuenderera mberi vachipomera vekunze mhosva yekukanganisa upfumi hwenyika apo vatarisana nesarudzo. Vamwe vanopikisa nevemabhizimusi vanoti kusamira zvakanaka kweupfumi kuri kukonzerwa nenyaya dzeuori uye kutadza kutungamira, vachiti vanhu havafaniri kuvhotera ZANU PF. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kumuzinda webato ravo muHarare pange pachisangana dare repolitibhuro, mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vati kunyange paine vamwe vati varikuda kukanganisa upfumi, bato ravo richakunda zvine mutsindo musarudzo dzegore rino.
Our people's vote should be a resounding rejection of the machinations of our
voti yedu inofanirwa kuva nemutsindo wekuramba mabasa evavengi vedu nevanovatevera. Mabasa avo ekuda kuvhiringa zvirongwa zvebudiriro ari pachena anoonekwa nezvavari kuita, kusanganisira zvavari kuita kumari yenyika nekukwidza mitengo.
Vatiwo manyepo kuti munyika mune nzara, vachiti nyika yakazadza matura nekuda kwezvirongwa zvakaita sepfumvudza.
We are food secure and our strategic reserves have sufficient grain to feed the nation. I read in the papers that we are
tine zvekuya zvinokwana uye zviri mumatura edu zvinokwana nyika yese. Ndoverenga mumapepa nawo uchinzi tine nzara inhema, zvekuya zvakatowandisa.
Asi mutungamiriri webato rinopikisa vaNelson Chamisa vati nyaya yeuori ndiyo yakanganisa upfumi hwenyika.
Munongozviona kuti nyika yedu yaakuda kuti ichishanduka, paakuda kuti maoko ashanduke. Maoko ari paya anovhinza. Mukatarisa muromo iripo yei akakura zvikuru, madyira ayo inokokota gapu zvekuti upfumi hwenyika hwaparara. Mukatarisa here kubiwa kuri kuitwa goridhe? Pane vana makoronyera vari pakata vari kungodya zvevapfupi nekureba. Saka nyaya iyo inoda kugadziriswa. Nyika yedu 68% havana chikafu, 68% vari food insecure, 49% vane nzara inotyisa nenhamo inotyisa, extreme poverty nezvinotaurwa nana World Food Program nana World Bank.
Mukura anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato removement for democratic change vachengetai guta vatiwo ZANU PF iri kutadza kutungamira.
Chapa kuti upfumi hweZimbabwe huparare, hutongi hwehudzvanyiriri, hutongi hwemutsimba, hutongi hwehutyishidziri. Hakuna mabhizimisi anouya munyika mune rudzi rwehutongi hwandataura, uye hutongi wehumbavha corruption ndo yauraya upfumi wenyika. Tiri kuramba tichita setinotenderera mudenderedzwa.
Mukuru weConfederation of Zimbabwe Retailers Vadenford Mutashu vati kushaya simba kwedhora remunyika kuri kupa kuti mutengo wewedzere zvakanyanya.
Tumbanuzwa kwakaitwa exchange rate kuri kuita kuti exchange rate official yacho nepanze dzirambe tichingosundana sundana tichienda mberi. Saka kufamba kuri kuita exchange rate ndo kufamba kunenge kuchiitawo mitengo.
Mabhanga anokweretesa mari akaita seIMF, World Bank neAfrican Development Bank uye vehurumende yeAmerica nedzimwe dziri kumawirira vari kukurudzira vamunangagwa kuti vaite sarudzo dzakachena kana vachida kuti zvematongerwo enyika neupfumi zvigadzikane. Vanhu vemuZimbabwe vari kubatsirwa nezvekudya nemasangano akaita seWorld Food Program uye World Bank inoti vanhu vakawanda munyika vari kunonga svosve nemuromo. WFP inoti mumwedzi mitanhatu iri kutevera iri kuda mari inosvika mamiriyoni makumi maviri nerimwe kuAmerica kubatsira vava kuziya nenzara munyika. Akamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Dare reparamende riri kutarisirwa kutanga mangwana kuziya nyaya yemari dziri kunzi neZEC dzibhadharwe nevari kuda kukwikwidza musarudzo dzegore rino dziri kunzi nevamwe vanopikisa dzakawandisa uye kutyora bumbiro remitemo. Izvi zvinotevera mutongo wedare reConstitutional Court Shondo Rapera wekuti paramende iziye nyaya iyi mushure mekunge Zimbabwe Electoral Commission yaendeswa kumatare ichinzi yainge yatyora mutemo. ZEC yakaendeswa kumatare nebato rinopikisa reNational Alliance of Patriotic and Democratic Republicans. Nyaya yezvakaturwa nedare iyi yambozeiwa hayo zvishoma mudare nhasi. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vatanga kusimudza nyaya iyi mudare mumiriri weHarare East vari nhengo yeCitizens Coalition for Change vatendai biti avo vakurudzira kuti komiti inoona nezvemutemo mudare reparamende yeParliamentary Legal Committee izeye nyaya iyi yopa pfungwa dzayo kudare reparamende kuti ritange kuizeya. Vachipindura vakafanobata chigaro chemutauri weHouse of Assembly Dr. Tatenda Mavetera vaudza dare kuti komiti iyi yakatotanga kuongorora nyaya iyi nezuro iri kutarisirwa kupa pfungwa dzayo kudare chero nguva. Vachipawo pfungwa dzavo Senator Morgan Komich vebato reMDC vati mari dziri kudiwa idzi dzakawandisa.
Saka mafees akatwa neZEC they are evil. Mafees ari evil. Munhu akafunga plani iyayo ari anoita go against the aspirations of the people of Zimbabwe and arikuvabvisa vanhu veZimbabwe.
Izvi zvatsinirwa nemiriri weBinga North vari nhengo yeTriple C vaPrince Duveko Sivanda.
Si chatiri kutarisira ndechokuti parliament ine sevamiriri vevanhu vanofanira kuti havamirire vanhu vane mari chete, vanomirira munhu wese. Saka tofanira kuti titedze zvinodiwa nebumbiro romutemo. Mafees akasetwa neZEC anofanira kudonha.
Vasimba neuta mudari kwa vezanu PF vachimirira uzumba vati mari dzinonzi dzibhadharwa neZEC kunhengo dzeparamende nekumakanzura dzakawandisa asi mari inobhadharwa nevanoda kupinda musarudzo dzemutungamiri wenyika inofanira kutowedzerwa.
Mari ya president, nomination fee ya president inofanira kunge iri at least $100,000. Nokuti kuona munhu asina $100,000 anogona kutungamira kuita president akamira pai. Nyika ino ine zvanemamiriro ayaitai yatoone mamwe masteji ekuti taakuda vanhu vanoziva zveikonomi kuti nyika yedu ifambe mberi. Saka 100,000 ndo mari inotodiwa. Pairi kuya mangwana tichitaura kuti kana wada kuita president kana usina mari dzokera ita MP kana kansela, asi kana wada kuzoupresident izvi chitotsvaga 100,000.
Kurukotare zvemutemo vaziyambi ziyambi vati havo vanotsigira mutemo wechimbi chimbi kana kuti statutory instrument inotara mari dzakanzi neZEC dzibhadharwe nevanoda kupinda musarudzo.
Kana washuvira kuita president unofanirwa kuitiratidza kuti uri munhu ane homwe. Kodzero dzinonzi dziripo, asi kodzero kainouyawo nemaresponsibility. Zvino kanotora munhu asina chaanacho womuti nekuti ane kodzero oda kumuisa pakakura pekuti hagone kuzoenderana nazvo, unovuraya nyika. Saka isi tiri kuti mitengo iyi inoenderana nezvacho zviri kushuvirwa nevacho vari kuda kuida kuzvigaro izvozvo.
Vaziyambi vati kana PLC ikapokana nemutemo wokuwedzera mari iyi, nyaya iyi ichazeiwa mudare. Kana nhengo dzedare dzikasawirirana dzinovhota. ZEC inoti vanoda kupinda musarudzo dzemutungamiri wenyika vanofanira kubhadhara zviuru makumi maviri zvemadhora ekuAmerica kubva pamadhora churu muna 2018. Vanoda kuita nhengo dzeparamende vanotarisirwa kubhadhara madhora churu ekuAmerica kubva pamadhora makumi mashanu ekuAmerica muna 2018. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Uri yevaimbwe nhengo yebato reMDC yakapambwa nekupondwa muna 2008 vatondera indira inoti iri kushushikana zvikuru nekubiwa kwaita matombe paguva ravo kana kuti matombstone kumarinda eWarren Hills muHarare usiku hwadarika. Mutauriri wemhuri vari munyinyina wavatondera indira vaBarnabas Ndira vaudza Studio 7 kuti vaziviswa nezvechiitiko ichinhasi mangwanani nevashandi vekumarinda eWarren Hills uye chiitiko ichi chamhangarwa kumapurisa. Studio 7 haisati yakwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi remapurisa panyaya iyi. Vatondera indira vakapambwa kubva pamba pavo kumabvuku musi wa13 Chivabvu muna 2008 nevarume gumi vanonzi vave vakapakata zvombo vanofungidzirwa kunzi vasori. Mutumbi wavo wakazowanikwa mukupera kwemwedzi iwoyo uri kuimba yerunyararo iri pachipatara cheparirenyatwa uye uchinzi wainge uine mavanga airatidza kuti vakafa vachiita zvekupondwa. Tichakupai hurukuru yataita navaBarnabas Ndira munyinyina wavatondera indira pamusoro pechiitiko ichi munhau dzedu dzemangwana mangwanani. Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika nhasi kucherechedza zuva revanorarama neusope kana kuti International Albinism Day. Gore rino zuva iri riri kucherechedzwa pasi pedingindira rekuti kupa mukana ndiro simba kana kuti inclusion is strength. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 muzvare Brenda Mudzimi vanoshanda nesangano reAlbinism Dare to Dream Initiative vaudza Studio 7 kuti zuva ranhasi rakakosha.
Zuva reInternational Albinism Awareness Day izuva rakatikoshera isu sevanhu vane usope. Rinotibatsira kurangarira zvese zvatinoita kushanda kwedu kupfurikidza nekuti vanhu vanorarama neusope vave neupenyu hunenge huri nani, vasatarisirwe pasi nemunharaunda matinogara. Saka mhembero iyi nhasi tanga tichidziitira paMiracle Mission Trust avo vakatikoka kuti tive tinopemberera zuva iri tiri pamwe chete tichitsanangurawo matambudziko anosangana nevanhu vane usope munharaunda.
Mumwe anorarama neusope muzvare Ignes Gura nevanoti vakawanda vave kubatwa nechirwere chegomarara nenyaya yekudhura kunoita mafuta anokurudzirwa kushandisa anovadzivirira zuva.
Tatarisa nenhau iyoyo vazhinji veda havasi kushanda, saka kuti munhu akwanise kunowana mari inosvika ku50 US yokuti akwanise kumaintaina health yake, zvinhu zvakatiome, zvinhu zviri kutiremera. Saka vazhinji vedu vari kupedzisira vaafektiwa nekenza yeganda yandambotaura nezvayo.
Izvi zvatsinirwawo navaClifton Musabayana vatiwo vari kushushikana nenyaya iyi.
Panyaya iyoyi chete iyi kuti mafuta akangowanikwawo kumareserva, I think zvinga zvichibatsira kwose ndokune vanhu vakawanda vane albinism ikoko. Of which vazhinji vacho havakwanisi kushanda, havashandi mafomal jobs sisatinawai. Saka hakuna kwavanomawana mafuta even chakati akanzi anotengeswa ikoko haatomumakwanisi matenga nenyaya yekuti anenge achitodhura.
Mamwe mafuta ekudzivirira mukana wokubatwa nechirwere chegomarara nezvikamu makumi mashanu kubva muzana anonzi anotengeswa nemadhora makumi maviri ekuAmerica asi asingapedzi mwedzi. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano reZimbabwe Albino Association vakuda kwacha machiya vati vakurudzira hurumende kuti iise mutemo unopa vane usope mafuta pachena.
Endi tagara chatoni nguva tichitofambira nyaya idzodzo kuti mafuta aya ekuzora sunscreen inenge ichiwanikwa kumunhu wese isubsidizwe sekungopiwaita vanorarama nechirwere cheHIV kuwana kwavanoita maARV pachena.
Izvi zvatsinirwa nerimwe sangano rinorwira kodzero dzevakaremara reInstitute for Community Development in Zimbabwe kana kuti ICOD muzvare Talent Maposa.
Saka tanga chimwe tanga tichiita uchachora matichita kuita kuti mende ite kuti masunscreen aya anodiwa awane pachena uye asange achidhura kuti akwanise kuwanikwa.
Kuna nezvevakaremara mubazi rekugarisana zvakanaka kwevanhu munyika Dr. Christine Petavati, hurumende yagara ine mutemo wevakaremara wakaitwa mugwera 2021 unoremekedza vane usope.
Hurumende ine commitment to enhance their health and well-being. Saka tiri kuita tinotuma outreach programs. Maoutreach programs aya tinofamba munguva tichitengawo iwo masunscreen lotion anotengwa nehurumende tichipa vanhu vane albinism.
Kunze kwekushaya mafuta, vane usope vanoti vanosarurwa mumabasa uye vamwe vavo vari kubatwa chibharo. Nekuda kwekuti madziso avo anenge asingasaoni zvakanaka, vamwe vana vechikoro vari kutadzawo kuwana kodzero yekudzidza sezvo vanenge vasina magirazi. Sangano reWorld Health Organization rinoti muAfrica munhu mumwe chete pazviuru zvishanu kana kuti 1 pa5000 ane usope. KuEurope nekuNorth America munhu mumwe chete pazviuru makumi maviri kana kuti 1 pa20,000 ane usope. MuZimbabwe mune vanhu zviuru makumi manomwe kana kuti 70,000 vane usope. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Vechidiki vakawanda vane mabhizimusi vanoti kana mamiriro eupfumi hwenyika akaramba akaoma zvakadai, mabhizimisi avo achaparara. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Mumwe makanika wechidiki anogara kuchitungwiza uyewo achizvishandira, Memory Bere, anoti basa rinomupa mari rakadzikira chose nekuda kwekuoma kwezvinhu munyika, sezvo vanhu vakawanda munyika vasina mari inovakwanira kuti vararame zvakanaka.
Mapatsi ataigera kutenga nepresi pasi, izvozvo ukazonomatenga nepresi pamusoro, kuti udze customer kuti chinhu chaicho ndakambochitenga last time ndicha $10, izvozvo chakuita $15, mwana ngakutofunga kuti waita se wamubira, ndini muri kuona. Saka zviri kutoti affecta zvekuti nyangwe sisi nyangwe pakuchajawo macustomer eduka kuri kutonetsa. Saka unoramba wakatostika papraise iyoyo yekumasure, but zvinenge zvichitondiitsisa losi.
Kuoma kwezvinhu uku kunotsinirwa navajeri Monya Zungu, avo vane kambani inoita zvekubatsirana muzvina bhizimusi nemazano yeM&J Consultancy. Vanyazungu vanoti vanoita basa rekugadzira zvinhu zvekuzotengesa ndivo vari kuomerwa zvakanyanya.
For example, munhu ari kugadzira sipo dziyaidza dzinogezesa kana maplates kana chii, so tomboti ari kuendesa kana kumastoro mahombe edu aya, ivo vanobva vamuudza kuti tokubhadhara mushure mekupera kwemazuva kana 60 days, which means munhu uyu paachaendesa reti ranga riri 3,000 iye pamwe awedzerowo akati pamwe reti chakuenda pa5,000 asi reti rubva rajamba kuenda ku8,000. Zvoreva kuti munhu uyu atoruza nekosti yacho yakagadzira chinhu haana kana chaari kuwana.
Nhengo yevechidiki muCitizens Coalition for Change vaombera Ishe Nhende vanoti kusamira zvakanaka kwezvinhu kuri kukonzerwa nekutadza kutonga kuri kuitwa neZANUPF.
Vakomana vari kutonga varemerwa, takazvitaura pavakapinda zvechisimba nechimomugodzi. Nekuridzira vanhu futi kuti ayo munogona kuridza futi muchirova vanhu, asi hamugona kuzoridza futi muchigadzirisa ikonomi. Iye zvino ikonomi yavakurira, mari yemuno muZimbabwe yava kungotandanisana nemhepo ichikwira zuva nezuva. So tinoona kuti zvinhu izvi zviri kubva zvavhiringidza maitirwo anoitwa mabhizimusi nevechidiki.
Asi mukuru wesangano reYoung Women for Economic Development kana kuti Young Women for ED, uyewo vari nhengo yeZANUPF inomirira Seke Chikomba mudare reparamende muzvare Tatenda Mavetera, vanoti bato ravo riri kupomerwa mhosva yarisina.
Iye zvino dambudziko ratanyanya kuita senyika inyaya yenyaya yemasanctions atiwanzotaura nezvavo, ndiwo yama akonzera kuti tikwanise kuvatine matambudziko atinawo. Nekuti kana tikada kuti titare masanctions avo anoita kuti izvoni tisakwanisa kuva tichibudisa mari kana dzimwe nyika dzive dzichikwanisa kuva tichibhadhara mune ino nyika yeZimbabwe pakushandidzana kwatinenge tichiita.
Asi vanyazungu vanoti vechidiki vanofanirwa kutora kuoma kwezvinhu munyika semukana wekutsvaga dzimwe nzira dzinounza pundutso muupenyu hwavo.
Saka nguva dzakadai dzekuoma dzinoburitsa mikana, ndonguva yabuda ana chicken slice, ana nyaradzo, ana nash queens. Saka inotadza sei kuti nguva inoiyi iburitsewo umwe wechidiki anokura? Ndozvadangokurudzira vanhu kuti aiwa ngatisarasembereko.
Nyanzvi inoongorora nyaya dzeupfumi uye vari mukuru wesangano reFoenix Zimbabwe, muzvari Happiness Zengeni, vanoyambira vechidiki kuti vasarasikirwa nemabhizimusi avo kuburikidza nekutadza kubata zvakanaka mari dzavanowana.
Pari zvino in this environment zvinoda kutoshinga chaizvo chaizvo kuti mabhizinesi evechidiki ava anoenderera mberi. But it's a cycle just like any other economic cycle inokwanisa kuzongopera. Asi pari zvino, you have to have good cost control, you have to have good capital management. Hakuswe kuti ngatiisei cash pa business. Pasina ma rewards in this environment, people tend to slow down on spending. Then also pricing will be difficult unless it's in proper US dollars.
Vanoongorora nyaya dzeupfumi vanoti vechidiki vakawanda vava kutyora mitemo yenyika kubudikidza nekuda kutambira dhorari kuAmerica chete mumabhizimusi avo senzira yekuti mabasa avo asaparare. Nyanzvi dzeupfumi dzinoti zvinhu zvakatanga kuipa muna Gumiguru 2018 apo hurumende yakadzosa dhorari munyika ichiti rainge rakaenzana nedhorari kuAmerica. Asi pari zvino dhorari kuAmerica rava kutengwa pamukoto nemadhora emuZimbabwe ari pakati pezviuru zvisere nezviuru gumi panguva iyo hurumende iri kupimbisa veruzhinji kuti iri kutora matanho ekudzikamisa mari yemunyika. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vari kutarisirwa chero nguva kumira pamberi pedare redzimhosva nhasi kuMiami mudunhu reFlorida muno muAmerica, vachipomerwa mhosva dzinosvika 31 dzine chekuita nekutora mapepa ehurumende akakosha asingafaniri kuonekwa neveruzhinji vachinoachengetera kumba kwavo uye kuramba kuadzosera pavakanzi vaite izvi. Vanonzi vakataurwa nevamwe vanhu vaisafanira kutaurwa navo nezvemagwaro aya. VaTrump vanoti izvi zviri kuitwa nemutungamiri wenyika vaJoe Biden vasiri kuda kuti vakwikwidzane navo musarudzo dzemutungamiri wenyika. Asi muzinda weWhite House unoti matare akazvimirira oga. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zisininga weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie.
Panyaya yavaTrump ingava iri nyaya yekuti demokrasi pachirugu iri kutestwa nekuti zvirikuitika kuna vaTrump zvinhu zvakasa kutaona kwapanguva yakareba sitereki. VaTrump vari kupomerwa nyaya dzakasiyana-siyana kusanganisira nyaya dzakaitika vasati vava purezidendi nedzimwe dzatiri kuona dzirunzi dzakaitika vari purezidendi endi paakabvawo zvekare pachigaro. Saka semunhu anonzi angari a very powerful person panyika yese ari president weAmerica, kukweredzwa kwari kuta kumatara uko kunotaridza zvekare kuti mainstitutions emuAmerica akasimba and avepo penguva yakati rebei zvekuti akukwanisa kuti apenengure nyangwe nyaya dzakasimba sei.
Zvodzidzisawo kuti kudii kune veruzhinji vanotarisawo nyaya idzodzi dzamabata nemutemo yenyika.
Ya, izvi zvinofanirwa kuzvidzidzisa nyika, especially nyika dziri kudevelopa, kuti zvakakosha kudevelopa mainstitutions nekuti mainstitutions akaita simba rawo kana kuti akapuwa mukana wokuti anokwanisa kushanda pajekerere kana kushanda ari chinzi ari independent. Tinoona kuti kana paya kazo tika dzimwe nyaya dzinozivisa kuti yatingati mapillars edemocracy anzi athreatenwa, iwo mainstitutions yaya anokwanisa kusara akamira achidefenda yatingati mainstitutions yaya.
Ndingapedzisira ndichitsvaga kuti zvati zvamboitikawo here zvimunhoroondo yematongerwo ezvenyika muno muAmerica kuti vaimbove mutungamiri wenyika vanokwekweredzwa kumatare kudai.
Level iyi yavaTrump hasisa zvamboonekwa, but takaona kuti pane nguva yatipfuurei kudhara, I think yanga iri nguva yana Reagan mapurezidendi akapfuura kudhara akangoitawo ari mainvestigation. But kuzoona purezidendi akuchisamonewa semasamonerwa akaitwa vaTrump and achizopomerwa nyaya kana achizopuwa anonzi mainjectments akaita seari kupuwa vaTrump, zvinhu zvisati zvamboonekwa muno muAmerica.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vari parunhare kuTexas muno muAmerica naIvan Zininga weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanosvika 46 vakawanda vacho vari vana vakaurayiwa nezuro muDRC nevapanduki vakapandukira hurumende yenyika iyi mudunhu reIturi riri kumabvazuva. Apo bazireje mari pamwe nebanga guru reserve bank of Zimbabwe vari kutora matano akasiyana siyana ekuedza kugadzirisa upfumi hwenyika. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti zvinhu munyika zviri kutoratidza kuti zvicharamba zvichienda kumawere sezvo dhora remunyika riri kuramba richishaya simba. Izvi zvinonzi nenyanzvi idzi ndizvo zviri kukonzerawo mitengo yezvinhu kuti irambe ichikwira mumadhora emunyika. Nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paJohns Hopkins University muBaltimore mudunhu reMaryland muAmerica muzvinafundo Steve Hank vakazivisa kuburikidza nedande mutande reTwitter kuti inflation yepagore muZimbabwe ndiyo yave pamusoro-soro pasi rose, vachiisa pazvikamu chiuru nemazana maviri ane makumi maviri kubva muzana kana kuti 1220%. Nyanzvi mune zveupfumi uye vakambotungamira sangano revemabhizimusi reZimbabwe National Chamber of Commerce, Dr. Calisto Jokonya, vanoti kana vachitarisa madonhero akaita dhora remunyika mumasvondo maviri adarika, vanoona inflation iri kutaurwa navaHank iri yechokwadi.
Tisingazivi zvedu kuti inflation makalkulatora akanoita sei, asi nemazuva apfuura, svondo mbiri dzapfuura idzi, ichokwadi kuti mari yedu yeZimbabwe yakadonha zvakanyanya kupfuura 100% pasvondo mbiri idzodzo dzapfuura.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira bato rinopikisa reCoalition for Democrats kana kuti CORD vaTrust Chikohora, vanoti vanobvumirana nemaonero ekuti mitengo yezvinhu iri kunyanya kukwira, asi vachiti
nenyaya yekuti mitengo yezvinhu muno muZimbabwe inonyanya kutarwa vanhu vakatarisa paexchange rate yeZimbabwe dollar neUS dollar, zvinobva zvaita kuti mitengo yezvinhu muZimbabwe dollar irambe ichikwira. Saka zvechokwadi, hyperinflation iripo, asi kuti 1200 inogona kunge yanyanyisa kuwandisa yataura, nekuti vahengi vanowanzotaura zvakanyanyisa kukwirisa kuita sekuoverstate imwe inflation yacho.
Ukuwo imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti paita dambudziko rekuti vanhu munyika vari kungoziva kuti zvinhu zvakwira mumadhora emunyika, asi vasingazivi kuti zvakwira zvakadii.
Dambudziko riri kuitika muZimbabwe nderekuti Zimstat haichati pi mastatistics eZimbabwe inflation. Saka ndo dambudziko iroro, tirikungoziva kuti zvinhu zviri kukwira zvakanyanya Zimbabwe dollar terms, nekuburikidza nekudonha kwakuchiita mari yemuno tichienzanisa nemari yekunze. Vari kutiziva kuti zvakwira zvakadii in Zim dollar terms, ndo ichallenge yatiinayo iyoyo. But makaona even mablended inflation rate edu ari pamusoro-soro zvakanyanya tichienzanisa. In fact muAfrica tiri panumber 1 titerwa neSudan, ndo imwe nyika yanga ichinetsekana nenyaya dzeinflation.
Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira kambani yeBullion Group International uye vari chipanga mazano chebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya, vane maonero akasiyana nevamwe.
Profesa Hanke vanovhundusa vanhu. Vanovhundusa vanhu nemataurira avanoita pamusoro pekukwira kwemitengo yezvunhu panyika yedu yeZimbabwe. Hongu ndinoziva kuti mitengo yakakwira zvakanyanyisisa, mari ikashayiwa simba pamwedzi uno watabva, asi handifungi kuti zvinhu zvakanga zvashata sematauriro avari kuzviita. Hatisati tasvika ikoko.
Saka dambudziko riri munyika iri ringagadziriswa sei? Dr. Jokonya vanodzoka vachiti hurumende inofanirwa kugadzirisa nyaya yezvigadzirwa zvinobva munyika, kwete kungomhanyira kutenga zvinhu kubva kunze. Nyanzvi mune zveupfumi dzakawanda dzinopomera hurumende yacho mhosva yekukonzera matambudziko aya kuburikidza nekudhinda mari yemunyika, asi pasina zvigadzirwa zvakawanda zviri kubuda munyika zvichitengeswa kunze. Munhau dzemitambo, chikwata cheDenver Nuggets chakunda Miami Heat 94-89 chichibva chasimudza mukombe weNBA Championship 2023 kanoye kwekutanga munhoroondo yechikwata ichi. Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu chevechidiki cheLive Talk The Connection na8pm nhasi, apo tiri kutaura nevechidiki nezvemari dziri kunzi dzibhadharwe nevanoda kukwikwidza musarudzo dzegore rino. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti vavengi venyika ndo vari kukanganisa upfumi, asi vanopikisa vanoti kutadza kutungamira neuori ndo zvakanda nyika mumukana wamamupere. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Gibbs Dube.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.